This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 10 2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato rinopikisa reMDCT rinoti urongwa hwaro hwekuratidzira richinyunyuta nemamiriro ezvinhu munyika nemusi wechina svondo rino huri kuenderera mberi semarongero arakaita. Mubatanidzwa weZimbabwe National Agreement Platform uyo nobatanidza mapato ezvematongerwo enyika wemachechi nemasangano akazvimirira unoita musangano wekuronga mashandiro awo mune ramangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDCT rinoti urongwa hwaro hwekuratidzira nemusi wechina svondo rino richinyunyuta nemamiriro aita zvinhu munyika huri kuenderera mberi semarongero arakaita. Mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vanoti ivo mbune vachange vakatungamirawo kufora uku. Mutauriri webato iri vavo Betugutu vanoti mapurisa akatoziviswa kare nezveurongwa uhu uye havatarisiri kusangana nedambudziko rekuzorambidzwa kufora.
Ichokwadi ichocho kuti takazosarudza zuva remusi wechina musi wa14 April gore rino ra2016 kuti ndo musi wetichange tichiita mother of all demonstrations. Kutanga patinoti pa Freedom Square pane ground riya rakada kubatana nehotera yayi inonzi Rainbow Tower. Zvirongwa zviri kuenderera mberi zvakanakisisa fani, ende chinonyanyofadza ndechekuti vanhu vari kutaridza ivo kuti vatononokegwa. Vari kutoti musi wa14 waita kure, misangano yaiitwa yokumobilaiza vanhu. Zvataridza izvo kuti vanhu vana veZimbabwe vane shungu dzokuti vaite machi murunyararo, vachitaridza kunyunyuta kwavo nokunetsa kwezvinhu, kushayikwa kwemabasa, zhara iri munyika, nyaya ye15 billion inongonzi yakatakatika yekwamarange ichiyadzwa diamonds nezvimwe zvakati wandei.
Matopiwa mvumo here nemapurisa yekunge muchienderera mberi nekuforawo?
Ndoda kuti vatereri vazive kuti mvumo haibvi kumapurisa, nokuti bumbiro romutemo pachezvaroroga rinotipa iro mvumo yokuti kana munhu kana kuti vanhu kana zvikwata zvevanhu zvichida kutaridzira kana tingangonzi muchirungu kuita mademonstration ari parunyararo vane kodzero yokuzviita izvozvo. Chinongodiwa chete ndechekuti tinozivisa mapurisa, tonyora mwadi yakatonyorwa kuti isu musi wa14 April tichadawo kuita demonstration yakanangana nenyaya idzi neidzi neidzi, dzinova nyaya dzose dziri pamutemo. Saka pari zvino mapurisa akavudzwa, tangosara chete isu kungomirira kuti zuva risvike.
Avanga vari mutauriri weMDCT vavo Betugutu vari parunare muHarare neStudio 7. Mubatanidzwa weZimbabwe National Agreement Platform kana kuti ZNAP uyo unobatanidza mapato ezvematongerwo enyika, machechi nemasangano akazvimirira unoti une hurongwa hwekuumba National Crisis Committee. Komiti ichange ichipa gwara kumubatanidzwa uyu. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa svondo rapera wekuronga mashandiro esangano iri mune ramangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wevari kutungamira ZNAP, Bishop Anselmo Magaya, kuti tinzwe kuti musangano wakaitwa nechipiri chapfuura uyu wakafamba sei.
Zimbabwe National Agreement Platform takaita workshop yanga yakasimba chaizvozvo yakanga ichitarisa nyaya yestrategy. Nyaya yainyanya kukurukurwa yakanga iri yekuongorora mamiriro aita zvino munyika yeZimbabwe. Uye takanyanya kutarisirana nematongerwo enyika yeZimbabwe, asiwo zvakare zvezveupfumi hweZimbabwe, uye kuti semaZimbabweans from across political divide, from across denominational divide, the civil society, tingabatirana sei pamwe chete.
Saka zvii zvakasungwa pamusangano wenyu?
Zvakasungwa ndizvozvo zvokuti ZNAP nekuchimbidza ichakasira kuronga urongwa hwakasiyana-siyana at district, provincial and national level kuti iresponde kumaproblems atinosangana nawo. Ndochokutanga ichocho chechipiri. Tikasungwa zvekare kuti tichaumba yatinoti National Crisis Committee yakayananokwa kuitwa, but fikiri nouya tirikusangana maprincipal nemaorganizations akasiyana-siyana nemapolitical parties kuti tikwanisa kuchiconstituta National Crisis Committee inenge ichipa policy direction kuZNAP program.
Mataura imi kuti pane mapato ezvematongerwo enyika akapindawo mumusangano uyu, mungakwanisa here kusununguka kwaadoma?
Hongo, kwanga kune mapato MBCT, kwa kune vana African Democratic Party, vana nevanazunde nemamwe yakadaro, kati ese aisvika seven vana Rebuild Zimbabwe. Pane vamwe ordinarily vangadai vakauya vakada kuna Transform Zimbabwe vasina kuzoona kuti vakakundikana sei, vasakaona feedback, but vanhu vari kusubscribe kuurongwa weZNAP.
Vanga vari mumwe vari kutungamira urongwa hweZNAP, Bishop Anselmo Magaya, vari parunare muHarare neStudio 7. Nzara inonzi yabata matunhu akawanda emunyika, uye zvinonzi yave kuita kuti vamwe varimi vakawanda varasikirwe nezvipfuyo zvavo kune makoronyera ayo anonzi ave kutora mukana wekutenga zvipfuwo izvi nemutengo uri pasi pasi. Vagari vemumaruwa akawanda vanoti vave kumanikidzwa kutengesa mombe nembudzi dzavo nemitengo iri pasi pasi kazhinji inenge ichitarwa nevatengi, kwete kuti ivo varidzi vezvipfuwo vatare ivo mitengo. Izvi zvatsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzechikafu, Reverend Forbes Matonga, ava vanoti vanhu vanokwanisa kurerutsawo matambudziko enzara kuburikidza nekufusha muriwo munguva inenge mvura ichinaya.
Zvina hazvina kumira zvakanaka. Ndo zvinonzwika ukaona kuti nzwara riramangai hapasina chembwa. Emphasis inoenda kuwanhu. Zvinoreva kuti zvipfuwo zviri pakaomarara, nekuti handi vangana vangakwanisi kubatsira zvipfuwo ivo vanhu vari kufa nenzara. Zvazvinoreva zvekare ndezvekuti takuenda muya munonzi kuchipwa kwemaassets evanhu vari mumareserva weini, vanhu vane mari, vane mabuchari vakuenda kotenga mombe dzevanhu chipwa. Zvoita kuti vanhu vanosara vasisina maassets mumaruwa vatorerwa nevanhu vanenge vachivapa tumari tushoma shoma nekuda kwecrisis.
Zvii zvimwe zvingaitwa tichitarisawo iyo chenjedzo iyi?
Zvaida kuti zviitwe ndezvekudaizvi kuti kune dzimwe nzvimbo dzakadai semaprovinsi anenge ana maShonaland, maShonaland East, maShonaland Central, maShonaland West. Kunyanya maShonaland East iri kurisivha mvura dzinenge dzakati wandei. Dai vanhu vaikurudzirwa kuti nguva iyoyo ngavadyare mavegetables ekuti vanofanofusha. Zvinonobatsira izvozvo kuti vanenge vaine miriwo.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu, Reverend Forbes Matonga, vari parunare neStudio 7. Yashika nguwe atino kuende sahi kuna Blessing Zulu kwa ano tipa churongu wache zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tino kutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Leo Munyono avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reManicaland musangano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team rinozikanwa nevakawanda kuti Say What. Tinokutambira ine mufaro pano pa Studio 7 mukoma Leo. Right, mukoma Leo, mungatudza kuti sangano renyu rinoita basa rei chaizvo?
Tinokurudzira vechidiki nezveutano hwavo hwezinengo dzesikarudzira kuti utano hwekukura hunonzi pachirungu reproductive health. Nokudaro tinokurudzira vechidiki kuti vange vachikura zvakanaka vakazvibata, uyewo vasingasangani nematambudziko akaita sei anozovaisa panjodzi yekubatira zvirwere zvepabonde zvinosanganisira maSTIs kana kuti njovhera kana kuti siki, zvangu vachizokwanisa kukura zvakanaka. Saka isu tinovakurudzira kuti kana vachinge vachikura kudai vanokwanisa kusangana nematambudziko iwaya kana vachinge vasina kuzvibata. Tinovakurudzira kuti kana vachinge vayaruka vanokwanisa iwo kutanga kushandisa methodi yatingati iyo pachirungu abstinence kana kuti kuzvibata katoita zvepabonde zvachose. Asi tinozivisawo zvakare kuti kune vamwe vasingakwanisi kuchaita zvokuzvibata izvi vakatokundikana kazi vanokwanisa kunge vakaroorwa kana kuti vakaroorana. Ivavo tinenge taakuvati zvinonga vachiwimbika kumudiwa wavo imwe chete iyeye waanenge akada, yatingati being faithful pachirungu. Asi iwo kunewo zvakare vakakundikanawo zvakare vachisingachakwanisi kana kuti vatingatuti vakatoita bonde kare, ivavo tinovakurudzira kuti vange vachiita bonde rakadzivirirwa kana kuti yatingati protected sex.
Munenge muchitarisa mazera api chaizvo apa?
Mazera atinotarisana nawo ndevechidiki. Mazera echidiki aya akasiyana-siyana. Tingati kutangira pavana vanenge vachiri kuzvikoro vanotangira pama15 to 24 years. Age group iyoyi ndo yatingati ndo ine vechidiki vakawandisa, vatingati maadolescents vachiri kukura kubva muhudiki kuenda muukuru. Tinozotarisawo zvakare kunyange nevari pamusoro pe24 years vachinosvika mu35 years ndo vatingati isusu vechidiki vanenge vayaruka asi havasisiri zvavo maadolescents. Ivava zvakare tinokwanisa kunge tichisvika zvakare kwavari nemashoko ivaya.
Munosangana sei nevechidiki ava kuti muite dzidziso iyi?
Isu tinonyanya kushanda nezvikoro zvemhando yapamusoro kana kuti yatingati matertiary institutions, ndo vakaita semateachers colleges, mapolytechnical colleges, maagricultural colleges, mauniversities. Kune vechidiki vaya vanenge vatingati vayaruka, kazhinji kacho imomo mumakoleji mune vanenge vari above 18 kusvika kumakore angasvika kuma25-26 years. Saka ivayo ndo our primary target yatinotargeta. Asi tinewo zvakare zvimwe zvirongwa zvatinoita mumaruwa nevechidiki vaya vatingati maout of school youth vanenge vasiri kuchikoro asi vangogara mumaruwa. Vazhinji vavo vanenge vari pamakore anokwana kuita 18 kuenda pa24 years. Saka zvirongwa zvedu zvatinoshandisa isu tinonyanya kushandisa methodi yatingati pachirungu edutainment kana kuti kudzidza nokufara panguva imwe chete. Patinoti paya pavanoita mitambo yebhora pavanoungana sevechidiki vachiita makwikwa akasiyana-siyana, isu tinosvikapo zvakare towadzidzisa kana kuti towaninguva yatinotaura nezvavo tichivakurudzira kuti vakomana zvamafara kudai asi rangarirai kuti kune zvirwere zvepabonde zvamafara kudai, rangarirai kuti tinofanirwa kuti tizonge tiri vechidiki vane unhu hwakanaka inga abuse zvinodhaka kana kuti madrugs, uyewo zvitiri vakomana nevasikana vanoziva tarudzo dzekuzoita kana vasvika panguva yakaoma yekuti vasangana nokuita bonde.
Mukoma Leo, tiri kuona kuti zvinhu zvinenge zvakati omei iko zvino nemamiriro akaita upfumi zvakupa kuti vamwe vadzidzi vechisikana vaende kunotsvaga mari nenzira dzisina kunaka. Zvatingati vanoguma voita chipfambi. Vakomana ndizvo zvimwe chetewo zvinenge zviri kunzi zviri kuitika mumakoreji. Idambudziko ramuri kuona here?
Dambudziko iroro riri kuwanikwa, tingati ragara ringoripo, rekuti panogumisira pane kuti vasikana vanenge vaakutsvaga varume vanenge vakati vechikuru kana kuti vatingati isusu vanenge vaakuita atingati maintergenerational relationships, danana nevarume vezera repamusoro, nenyaya yekuti varume ava vanenge vaine mari kana kuti vanenge vakashanda kare, zvokuti iyo vasikana nenyaya yekuti vanenge vatambudzika vanongozoti ndazviwanira pano kunonga dhora parufu wongodini wongopinda mumarelationship iwayo. Nyaya dzakadaro tinodziwa kazhinji asi tinoramba tichinguva kurudzira kuti weduwe kana mauya pano pakoreji kana kuti mafambira mune muzvikoro zvemhando yepamusoro izvo edzai kuzvibata, nekuti varume havanongouya asi havana pundutso, vanokusiyai mine zvirwere, vanenge vaine vadzimai vavo kudzimba wokusiyai mine mamuna taisirewo.
Saka vanhu vanenge vachida kupinda muzvirongwa zvenyizvi vanoita sei?
Zvavanoita vanoda kupinda muzvirongwa zvedu, kazhinji kacho tinonyanya kuti kana vachinge vasvika pacollege tinovaitira chirongwa chatingaticho orientation kana kuti programu yekuparura kana kuti yekuvadzidzisa nezvemalife skills vachangosvika pacollege ipapo. Makoreji ose nemayunivhesiti ose ane zvimazuva avanotipa, atinoti tokokwa pacollege ipapo todini tokupfuura nemastudents ivayo vanenge vachiri kungotanga. Saka ipapo ndo patinobva tavapa macondact details edu, asina mutare isu tinowanikwa tiri pamutare teachers college.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Leo nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kune vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team, kana kuti SEIWAT, mukoma Leo Munyono, avo vanoshandira kuManicaland. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Tokupai kambo pemberai kubva kuna Thomas Tafire nyika mapfumo tichirangarira nguva yekusvitsa makore 36 nyika yawana kuzvitonga. Nako kambo pemberai kekuyeuchidza vana veZimbabwe kuti pembererai rusununguko rwakauya makore 36 adarika atiri kucherechedza musi wa 18 mwedzi uno. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reMDCT rinoti urongwa hwaro hwekuratidzira richinyunyuta nemamiriro ezvinhu munyika nemusi wechina huri kuenderera mberi. Mubatanidzwa weZNUP uyo unobatanidza mapato ezvematongerwo enyika, machechi nemasangano akazvimirira, unoita musangano wekuronga mashandiro avo mune ramangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina mavhilasi muhlanganya uye.